kuramakawa jiko garufu maru mchi zarira zunu za tagara chuona kuti zunu zinaitwa ne urumende kana zida kuskura kodzero zivano to za uti bumbiro mtemo rine kodzero yokuti munhu wese ane right to liberty and from history and from my cases atukuona tukuona kuti i right sina pakoshesu ino urumende ende zvinoshamisa kana kuti zvinokashamadza ndezvekuti matare iwo akuita senge asingasatori chidano chokuti vadefende atingati maconstitutionally guaranteed rights yokuti kana munhu apomerwa mhosva hazvirevi kuti ane mhosva kana munhu apomerwa mhosva ane right yokuti azvidzivirire ende futi pane yatingati presumption of innocence ende vaugari vhume akazviko kutanga vachivharirwa muchizarira vachizobatwa zvekare vasina mhosva saka izvi zvinhu zvatikuona zvoramba zvichiripitwa kuti matare haasi kudzidza haasi kudefenda constitution bumbiro remutemo aroramba achityorawo zvekare kodzero dzevanhu izvo dzee dzakatotyorwa kudhara nehurumende inenge yakavasunga
vamavhaza nyaya iri mudariro iyo tiri kuona hurumende iri kuramba yakangoisa vangari kume muusungwa munoti
chekutanga ndechekuti hurumende haisiriyo iri kuisa vagari vhume muusungwa vari kuiswa nematare nemhosva yavakapara saka kana muchiti hurumende iri kuvaisa muusungwa aiwa hachisi chokwadi ende chepiri ndechekuti kana tichitaura nenyaya yemunhu anenge aiswa muusungwa anenge ane mhosva yaakaiswa muusungwa anenge ane zvaakaita anenge ane zvaakatadza zvinoita kuti arambe akavharirwa saka kuti tinofunga kuti avharirwa nekuda kwenyaya yake yepolitics aiwa zviri romu izvozvo munhu anovharirwa nekuda kwemhosva yake anenge apara saka izvi hazvine nehurumende izvi
vamatiye munoti nemhinduro yavamavhaza
vamavhaza vari kunzvenga-nzvenga vari kusketa around issue yehurumende vamavhaza tinoziva kuti vanonyatsokuisa mastructures ehurumende mapurisa anofollow under the executive and executive ndo hurumende yacho iri kukonzeresa kusungwa kuri kuitwa maactivist muzimbabwe kusungwa kuitwa maactivist muzimbabwe vari kusungirwa mhosva dzingafaiwe dzisiri mhosva bumbiriro remutemo rinopa kodzero kumunhu wese kuti ane right yekudemonstrata as long achidemonstrata freely and mhosva iri kusungirwa vagari vhume imhosva inonzi mubumbiro remutemo inyaya dzinobvumidzwa nyaya dzatingati matenets edemocracy aitwe flourish vanhu vanopobvumidzwa kudemonstrata as long vachidemonstrata zviri peaceful saka hurumende haisi kuverenga mutemo kana kuti iri kutyora mutemo uyu deliberately nekuda kwokuti vangari zvimwe vari kuita dziri kunzi politics in court politics hatifa kusungisa munhu politics dzofanwa kukurudzirwa muzimbabwe kuti hurumende ive ichionawo zvekare kuti zvii zviri kumbotaura vanhu zvatofanwa kuve ichigadzirisa
vamavhaza pane vari kutiwo hurumende inosunga yozoferefeta munhu mujeri ozowanikwa nematare achinzi haana mhosva agara mwedzi yakawanda
kana munhu achinge asungwa baba haana kusungwa nehurumende asungwa nemapurisa kunyange mapurisa vari under the arms of government they do not make a government saka munhu asungwa nemapurisa mapurisa ane mvumo yekusunga nekuda kwefungidziro kwete kuti unenge wapara mhosva kana wasungwa hauna kunzi une mhosva ukazwa unenge wasina mhosva ndozoratidza kuti mutemo wedu uri pachena protedzera zvakanaka
vamasiye tipende chirongwa pane mamwe matanho here angatorwa navangari vhume nevamwe vari muusungwa vakamirira kutongwa vari kuramba vachingoiswa parimandi
matanho aripo ndeyokuti vanofanwa kuchallengawo bheo kana yarambwa voendawo kuhigh court and kuhigh courtwo vachiitawo kuti nyaya idzive dzinoenda mberi ende uyezve kana vakazobatwawo vasina mhosva vambogariswa muchizarira kwenguva yakareba kudai so vanokwanisa kutongawo matanho zvekare atingati unlawful arrest kana kuti persecution yanonge achiitwa paanga vachisunga kudaro but ndichidzoka futi kumubvunza mambobvunza vamavhaza kuti hurumende inoakizwa kuti inosunga then yobva yainvestigator izvozvo ndo chokwadi ende tikuona kuti vangari vhume iko zvino reason yavari kugarira muchizarira kana kuti vasina kupiwa bill inyaya yokunzi kuri kunzi pane mapurisa anofanwa kuva achitorwa mastatements panyaya iyi saka zvinhu zvakadai so zvinhu zvinofanwawo zvisingaitiki zvokuti mapurisa iwo akasunga vanhu anonzi akuda kutorwa kuti mastatements ariwo mawitness saka zvichireva kuti nyaya iyi papa sitori nanyaya iyi nyaya yakatozogadzirwa vangari vhume vatosungwa kudhara
dr mavhaza tipete chirongwa pane matanho angatorwa here uye mhinduro kune zvataurwa navamasiye
vamasiye vataurwa zvisiri izvo mupurisa anogona kunge ariye mufakazi nekuti ndiye anenge aona mhosva ichiparwa saka hakuna chakaipa ipapo asi vangari vhume vane kodzero yekukwira matare ekumusoro sehigh court kana court of appeal saka that can be done without a problem